Pane zvimwe zvakanaka zvaitwa navamunangabva. Tikatarisa Ministry of Finance vaiswa vamutsunure. Izvo Academic of Repute vakamboshanda muZimbabwe vachiita mabasikeni mabhenga akazovhara. Ende izvizvi zvavangachishanda kuOxford vachiita business school. Yokoko vakamboshanda muno South Africa pavisotosvotabrand vachiiheta. Vane rekodhi yeacademic excellence and vane rekodhi yeintrepreneurship and havana rekodhi yecorruption. So ipapa panyaya yekuministry of finance ayo angationewo pane pagonekwa tokukuza vamunangabva vagona. Asi chakakosha ndechekuti vamutsunure nevamwe vatsva vaiswa vana dzenza vachashanda muenvironment yakaita sei. Saka maministers aiswa navamunangabva akanaka. Asi chakakosha kuti vati vanhu avo vakwanise kugona basa corruption sezvakaitika kuchina pakapinda vadzenyi. Corruption yakatoiswa death penalty, kutofa chaiko kufira muchitoki kana kuita zvecorruption. Saka panoda kuiswa environment inoita kuti vanhu vakauya vave neconfidence yekuti mari yavo haidiwi. Damushunguru vagara varimo vaiswa muminister of defence. I think kubviswa kwaiswa vachiwenga futi paminister of defence zvinopa positive vibe muekonomy nomupolitics dzenyika because chisimba nyaya zvemusindo nyaya dzezvinhu dzanga dzakanyaa neukasha pana vachiwenga zvekuti zvaitokanganisa vanhu vanenge vachida kuita business nezimbabwe kana macitizens kuti atraste hurumende yavo.
Totarisawo uwandu hwemakurukota aya makumi maviri, munoona huri uwandu hwakanaka here hunoenderana nenyika yedu?
Aiwa, maministers iwayo akawandisa for a small country akafanana nenyika yedu plus senyika ine dambudziko rezveupfumi. Asi ndi dambudziko raita vamunangabva ndirekuti vabvala politics dzemunyika, asi vaifanira kutosacrifisa vanhu kuti nyika yedu inge mberi. Panofanira kutorwa mahard decisions akasimba nokuti chinangwa chedu chose muZimbabwe ndechekuti nyika yetu iende mberi.
Kouyawo vamwe vanotarisa nyaya dzematunhu nemarudzi varuhanya, muri kuona zvakabhalanziswa here zvasanganiswa zvamunogutsikana nazvo?
Aiwa, tarirai kava mutumi mumwe katitara zvemarudzi ruzhinji tinenge tichitarira kuti vamwe vedu vokunana matailand south uko vokunana matailand north uko kuulawayo kuvari represented here. Ini ndinoonesa kuti ipapo vaita zvakanaka. Chero munhu akabva kwabva ivo hatina basa nazvo ezvilongo achigona basa rake achikwanisa kuti munyika mite pfundutso.
Ko pamadzimai apa tinoona muna madzimai matanhatu chete mumakurukota 20.
Aicho chitambe chenyika hatingozi chitambe chamunangabva chete, chinongori chitambe chenyika mapolitical parties ese kuopposition. Chitori chitambe chenyika chetinokurudzira ndechekuti nokufamba kwenguva hurumende inofanira kutora matanho ichiisa mitemo nokuekitawo vachiitawo madzimai pazvinzvimbo zvepamusoro nokuti kune madzimai anogona.